Chicken in iri kuramba ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe. Zvikwata zviri kutevera zvinoti FC Platinum neDynamos. Zvine mapoints makumi mana nemashanu mushure mekunge FC Platinum yakaita mangange necholocho Pirates iyo iri kutambura gore rino. Mamiriro akaita mitambo mukupera kwesvondo ave kuratidza kuti makwikwi emukombe uyu asara pazvikwata zvitatu izvozvi zvinoti Chicken in FC Platinum pamwe neDynamos iyo ine mukombe uyu. Asi mutsigiri weDynamos vaMorris Magaranzou vanoti mukombe wave wavo kwemakore mashanu akateverana mushure mekutora mukombe uyu makore mana apfuura vaine murairidzi Kalisto Pasua.
Kuhina wakaita Dynamos kupamba fidzo ka ingangodzo kuzo kutora futi. Ndinoita sireyo iyoyo because kuchicken in kwangu sikadzokeke. Saka nekuhwina kwayakaita ndosaa ndakadidena.
Asi vaProsper Muzanaro vanoti maonero avo aruratidza kuti mutambo uri pakati pemagame cocks echicken in nekugona kunenge kudada.
Pari zvino yandakafungirei ingatori mukombe ichicken in kana kuti Platinum. Vari kutamba zvine mutsindo. Ende kocha wavo ari kuziya zvaari kuita, ari kocha bhora ziri right. Ende Chicken Inn iri kutambo nemaplayers anogona. Ende vari kuita se varitomuvha kumberi.
Chiri kunakidza ndechekuti Chicken Inn neFC Platinum dzichasangana kumandava stadium pane mimwe yemitambo yasara. Chimwe chiri kunakidza zvekare ndechekuti zvikwata zvese zviri zvitatu zviri pamusoro-soro zvichasangana zvekare neHarare City. Harare City yacho yakaita mangange 0-0 netriangle ndokuwira pasi kusvika pachinhano chechitanhatu. Asi munhandare yeNational Sports Stadium makave nekuimba pamwe nekutamba mumusha weCapes United. Aya, ndiwo maimbiro aiita vatsigiri vemakepe-kepe kana kuti maGreen Machine mushure mekunge chikwata chavo charova Highlanders Boso 3-1. Kukunda uku kwasiya Capes United yave pachinhano chechishanu point imwe chete pasi petriangle uyezve mapoints maviri pamusoro peHarare City. Mimwe mitambo yakapera seizvi: Flame Lily 0 ZPC Kariba 1, Chapungu 4 Buffaloes 1, Dongo Sawmill 0 Wange 1, Wawa 0 Haumine 0. Toenda mumutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe chakatadza kufadza vatsingiri vacho mushure mekunge chatadza kukunda mumutambo wacho wekutanga weT20 nePakistan muHarare Sports Club nezuro. Chikwata ichi chaitarisirwa kukunda mushure mekunge chaderedza Pakistan kusvika pamaranzi zana nemakumi matatu nenhanhatu chete. Asi ivo veZimbabwe havana kukwanisa kusvika ipapo mushure mekukwanisa kunwisa maranzi zana nemakumi maviri nematatu chete ndokukundwa nemaranzi gumi nematatu. Zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare mangwana munhandare imwe cheteyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.